inozvando chikonzeresa mafashi amuti ipoor drainage makomba kana kuti migero inofambisa mvura muguta reHarare mumwe yacho yakavharwa ingava yakavharwa nemarara imwe yacho yakavharwa nemajecha naizvozvo mvura inenge yaopinda mudzimba dzevanhu chikonzero chekuti madrenia kana kuti migero iyoyo inenge isafambisa mvura sezvinenge zvichitarisirwa zvimwe zvacho ndezvekuti muchaona kuti pane dzimwe dzimba dzakavakwa mune nzvimbo dzaifamba nemvura kwamwe vanoti mawater channel
zviri kufamba sei kunzvimbo dzakadaro
dzimba idzodzo dzavakadzava dzaita madiversions kana kudaivheta kudaivheta mvura inenge ichienda ichipfuura neipapo saka ndo dzimwe nzvimbo dzatiri kuona dzinenge dziri kuafectwa zvakanyanya nemafashi amwe tingati pachirungu anoti mainfuse kana kuti dzimba dzakaita zvokupfekerwa pfekerwa mukati tingati nedzimba dzanga dzakavakwa kare ikoko tinozviona kumabvuku kunona mufakose nzvimbo dzakadaro dzinenge dzive dzinoafectwa zvakare nemafloods iwava kana mafashi amwe iyayaya
ko kumatoro kunogara kwakatota uko zvino zviri kufamba sei kune vakavakira ikoko
vanhu vakagadzwa mumatoro kana kuti vakavaka dzimba mumatoro ndevamwe tingati ava ndovanonopinda mudambudziko guru munyaya dzemafashamo tagara tichitaura isusu sesangano recombined Harare Association kuti mumatoro haisi nzvimbo yekuvakira dzimba nechikonzero chekuti mvura haikanganwe payakambogara saka naizvozvo muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vari kunyanyochema chema nenyaya yemafashamo vanhu vakagadzwa kana kuti vakazvigadza mumatoro muchaona nzvimbo idzodzi kunana budiriro vanhu ivavo vari kugara mumatoro mukasvika kune imwe nzvimbo iri kutafara uko vanhu ivavo zvakare vari mumatoro naizvozvo tingati matoro haisi nzvimbo yekuti pachirungu vanoti habitat kana kuti nzvimbo yekuti vanhu vangatogara